Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gunyana 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano redu remachiremba anorwira kodzero dzevanhu riri kufara nekuwanikwa kwakaitwa magombe vari vapenyu. Munoziva kuti hakuna chinhu chinofadza sekuti munhu anga atorwa zvisakatarukana. Zvisakarurama zvisingazivikanwe zvemuchivande mozokwaswa ngemuchimwana ari mupenyu.
Sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti riri kufara nekuwanikwa kwaDr. Peter Magombei vari vapenyu.
Kuongorora kwenyaya kuri kuendera mberi, Dr. Magombei vari muchipatara vari kutariswa nanachiremba, vawanikwa nanachiremba vavo, vawanikwa nanachiremba vehurumende. Vari vakachengetedzeka, havana kusungwa, maloya avo avaona uye zvaakavaona kubva nezuro. Mhuri yavo inosanganisira baba wacho vari kuvaona kubva nezuro.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti Dr. Magombei vari kurapwa muHarare uye havasi muusungwa. Studio 7 inoenda kuchinoi uko inonzwa zvichemo zvevagari veko. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chiviremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti riri kufara kuti vakafana bata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vakawanikwa nezuro vari vapenyu. Dr. Magombei vakawanikwa vari kunyabhira nezuro manheru uko vakangasiyiwa vangokandwa nevanhu vasingazivikanwe kuti ndavanani. VaMagombei vakapambwa nemusi wemugovera manheru nevanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani uye vaizviitirei. Mutauriri wesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Fortune Nyamande vanoti pari zvino vana chiremba vari kuongorora utano waDr. Magombei uye havakwanise kutaura zvakawanda pamusoro pavo.
Sangano redu remachiremba anorwira kodzero dzevanhu riri kufara nekuwanikwa kwakaitwa magombe vari vapenyu. Munoziva kuti hakuna chinhu chinofadza sekuti munhu anga atorwa zvisakatarukana, zvisakarurama, zvisingazivikanwe zvemuchivande mozokwaswa ngemuchimwana ari mupenyu. Saka tiri kupembera navo, tiri kupembera nemamwe machirembawo kuti takaona mumwe wedu ari mupenyu. Asi kune rimwe rudivi hatisi kufara nezvekuramba zvichiitika munyika yeZimbabwe zvekuti mahuman rights activists, malabor union leaders vari kungoramba vachitorwa pakati peusiku nevanhu vasingazivikanwa kuti ndanani. Vari kudescribewa nehurumende kunzi ited force. Zvinhu zvinotyisa kuti muhurumende kana tichiti tine government inofanira kunge ichitichengetedza, tine mapurisa, tine masoja nemacio anofanira kunge achiofa security kwana yeZimbabwe, pozonzi pane imwe force iri kuramba ichitora vanhu asi isiri kuzivikanwa kuti ndeipi. Saka ipapo ndopatiri kufokana nehurumende yeZimbabwe kuti ngaichengetedze zviri mubumbiro remutemo. Section 56 inotaura about security yemaZimbabweans kuti hurumende inofanira kuisa mamezures yekuti munhu wese kana achinge ari munyika anofanira kunge ari secure. Section 76 zvekare inotaura about the right to health kuti hakuna munhu anofanira kunge achitochwa, hakuna munhu anofanira kunge achiabductwa kana kuiswa to any form of inhuman or degrading treatment. Saka tinovimba kuti hurumende ichaisa matano anoita kuti zvinhu zvakaitika kuna magombei zvisazodzokereka zvekare.
Vanyamande, nhengo dzenyu dzakwanisa kuvaona here Dr. Magombei?
Vamagombei vakaonekwa nenhengo dzedu kubva nezuro kusvika pari zvino.
Utano hwavo hwakamira sei?
Pari zvino tingati zvichiri too early for us kuti tikunge tichikwanisa tichipa an assessment yekuti vari sei kana zviri kufamba sei. Pari zvino tikungoti tinonyanyofokasa nekuti vange vachirecover, vange vachiita come to terms nezvakaitika kwavari, uye vange vachikwanisa kuti vaite reunited nefamily yavo, vakwanise kudzokera kubasa, vaite basa ravo. Tinovimba kuti vacharamba vakasimba, vari resolute, kuti vadzokere zvekare kuno kunotungamirira machiremba mubasa ravo ranga vachiita.
Pavakakwanisa kuonana nedzimwe nhengo dzenyu, pane mashoko here avakavaudza pavakasangana navo?
Pari zvino hatisati tamupozisei nekuti tingadisclose kuti vakataura kuti kana kuti havana kutaura kuti. It's still too early for now. Focus yedu iri pakuti vamagombei vange vachipora, vange vachirecover, vange vachidzokera mucommunity, vaitwe rehabilitated kuti vatange kufambidzana nevamwe vavo zvakanaka.
Studio 7 yakataura naDr. Magombei neZuro Maneru, uyezve vairatidza kuita kanenge kakukanganwa. Pakaona nhengo dzenyu vamagombei, vakaona here vari munzvimbo sepatakataura navo parunhare nezuro?
Sematauriro andamboita, ndopandiri kuti chekutanga pane nyaya mbiri. Pane inonzi doctor to patient confidentiality. Saka hatikwanisi kunge tichitaura mafindings atakaona pamurwere kujekerere kana kuruzhinji. Uye chechipiri, tiri kukumbirisa kunyanya kune vatore venhau nevezvemapepa kuti vamborespekta privacy yavamagombei kuti timbofokasa nekuti vange vachipora, vange vachiwana rehabilitation nesapoti yavanoda. Munoziva audio yavakaenda through zvinhu zvinotyisa, zvinhu zvinokatyamadza, zvinhu zvekuti zvinonetsa kuti munhu azvitambire. Saka pari zvinodai tambovapa that privacy for now.
Kune vamwe vanyamande vari kuti izvo Dr. Magombei vanogona kunge vakanyepera veruzhinji kuti vakanga vapambwa. Imi sesangano muri kutora sei mashoko iwaya?
Izvo zvinenge zvakutoda kutizonzwa ivo vamagombei kana kuti malawyers avo. Ndo vanongakwanisa kuziva macircumstances yayo. Isusu chatinongoita semachiremba anorwira kodzero dzevanhu kubuda pachena tichitaura kana tichifungidzira kuti munhu anenge atorwa zvisina kutsarukana. So kuti vari kunyepa here kana kuti kwete, izvo zviri beyond our purview. Isu chatinongoita kuvatsvaga, kana tichinge tavawana tovapa rubatsiro rwatinofanira kuvapa.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vachitaura vari parunare. Tichiri panyaya iyi, sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo ratambira nemufaro kuwanikwa kwakaitwa Dr. Magombei vari mupenyu. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti kunyange hazvo vamagombei vawanikwa vari vapenyu, sangano ravo riri kuenderera mberi nekuramwa mabasa.
Pakawanikwa Dr. Magombei takabatwa nemufaro wakanyanya kuti semacitizens takwanisa kumanikidza hurumende yedu kuti iwane zvainoita kuti tiwane vamagombei. Asi nyaya yavairwira pavakatorwa yanga iri nyaya yemasalaries, yenyaya yeliving wage, ndo yatatakanyora tichiti kana vaakudzosa vamagombei ngavavadzose vaine masalaries anotenga, vavadzose vaine living wage. Saka hatina kukwanisa kuzoenda kumabasa. Varayiridzi veboka redu havana kutoenda kumabasa, varamba vari pachisungo ichocho chekuti vamagombei hongu vadzoka asi masalari edu haana kuwedzerwa. Chimwewo chatazoita ndechekuti tatibatana nepasi rose kurwisa tiyega kukurudzira hurumende yedu kuti iwane zvainoita kuti irwisane nenyaya yeclimate change.
Sangano renyu ratambira sei kuwanikwa kwaitwa vamagombei vari vapenyu?
Sangano redu rafara chaizvo. Chanyanyotifadza ndechekuti takwanisa kuti senyika tibatane pamwe chete tiitewo chinhu chinobatika, nekuti vanhu vaichemera kuti vamagombei havasi maticha chete, munhu wese anowana kubatana nedzikereke nevamwe vose. Saka mukabatana mukaita chimwe chinhu chikabudirira munozwa kufara. Asi chanyanyotikoshera ndechekuti upenyu hwemunhu vamagombei, munhu aane mhuri yake, munhu aane hama dzake dzanga dzakamutarisira kuti dai vadzosa. ndinozwa mufaro kuti kana vamwe vanga vachinyuta sehama dzake ndakaseerera baba vavashaura vaende kuchinyuta ndanzwa kufara ndikavafunga ende kuti baba vavachaona mwana wavo vachanzwa kufara saka zvinhu zvinoita kuti tidzokeredzane paumunhu hwedu hwekuti upenyu hwemunhu hwakakosha hatingadzokorore zvatakaona zvichiitwa gore riya ravaita idzamara rekuti munhu anongonzi atsakatika ototsakatika zvachose poshayikwa zvaitika.
Varayiridzi vatambira nhasi vamasaraure vatambira sei mari dzavawana dziri mumabhanga mavo?
Varayiridzi vanoona sevanhu vari kubirwa mari nehurumende wetheft yacho yanyanyisa. Mukarangarira vakatambiwedzerwa mari vachinzwa wedzerwa 76% muna August asi mukaona pazoya magwaro avo emari dzekutambira mapesli ari kuratidza kuti mari iyoyo zhinji imwe yabatwa nepei unoona munhu anga awedzerwa akutambira mari ene yakachifanwa kunge iri shoma zvayo asi iri $1,000 yobva yabatwa pei 120 obva aona nyaradzo yawedzera woona healthy Christmas yawedzera woona ubatwa hwese hwanga huripo hunongoita kuti munhu ararame semunhu wawedzera mapurize mari yauri kuwana yekuisa muhomo uchienda kumba yodzokera pamei imwe chete yawaisimbotambira asi mapurize mumashops haada kuzorora ari kutomhanya kuenda kumberimberi pakukwira kunyanya zvaaita mazuva matatu apfuura tisati tawana muhoro wedu tichiona kuti zvimwe zvinhu zvaitotarisa kana rate chaiyo yainzi yanga iri kuma 150 yandojamba yakuma 120 kuti pamadhora gumi ekuamerica $10 waakutiwo zvinopiwa 200 rtgs iyi mari yemuno iwo yaimbopiwa 150 saka zvinhu zvinoita kuti upenyu hwevarayiridzi hubva hwanyanyooma zvaita kuti vabva vanyanyosimbaradza kuti kana kumabasa kwacho hatichaendi.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mapurisa anoti hachisi chokwadi kuti Dr. Magombei vari muhusungwa sezviri kutaurwa neveruzhinji pamadande mutande akasiyana-siyana. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner vanoti vaMagombei vari kurapwa pari zvino.
Dr. Magombei vakaonekwa nemapurisa nezuro kunyabhira. Iye zvichitaura kudai kuongorora kwenyaya kuri kuendera mberi. Dr. Magombei vari muchipatara vari kutariswa nanachiremba vaonekwa nanachiremba vavo vaonekwa nanachiremba vehurumende vari vakachengetedzeka havana kusungwa maloya avo avaona uyezve akavaona kubva nezuro mhuri yavo inosanganisira baba wacho vari kuvaona kubva nezuro hapana kusanzisana nemapurisa sezvoda kutaura nevamwe vanhu musocial media vari kushandisa mashiko ekunyepa kuitira kuti vadisturbe mainvestigations zvinhu zvatisingatarisiri semapurisa nokuti vamwe vanhu vatizopisira vaita yatoti pachirungu defeating or obstructing the course of justice da kuti vanhu veruzhinji varegere nyaya iyoyi iferefetwe ifambe zvakanaka.
Pane mashoko Assistant Commissioner Nyati ekuti izvo mapurisa makambenge marambidza magweta Dr. Magombei kuti avaone
mashoko ekunyepa. Toda kudzokora zvemashoko ekunyepa chiri kutishamisa pane zvikwata zvemaloya magweta akawanda vari kuuya vachiti tisu tiri kumiririra Dr. Magombei. Dr. Magombei vane maloya avakataurira mapurisa nezuro kuti ndo avari kushanda navo pale asi isusu sekuona kwatiri kuita hatidedi kupindira pakunetsana kwemaloya. Toda kuti maloya vanetsana vega isusu hazvinei nemapurisa. Maloya ngavave vanhu vakarongeka voziva kuti ari kumirana Magombei ndiani kwete kuti paite maloya akawanda wanda anozopedzisira atokanganisa mapurisa kuita basa ravo. Isusu hatina loya watadzinga asi kuti ivo maloya ngavagadzirisane.
Kana vaMagombei vapedza kuonekwa nanachiremba muchatora matanho api imi semapurisa?
Tinoda kuzoita yatinoti interview na Dr. Magombei ipapo kuti tinyatsonzwisisa kuti nyaya iyo yakamira sei. Ndozvandoda kungozivisa veruzhinji izvozvo.
Interview muchaitira kuchipatara kwavari here kana kuti munenge movadaidza kuukamba yemapurisa?
Tinenge tichizivisa veruzhinji zvinenge zvichitevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vamwe vagari vemudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kuwana marezenisi ekuchera zvicherwa uye pane uori hwakawanda huri kuitika munyaya dzekupuhwa marezenisi aya. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevatsauri pamusangano wanhasi uyo wakarongwa neVoice of America pamwe neMedia Center vaClifford Kupeko vati pane vashandi vebazi rezvicherwa vanoita uhore mukupa marizinesi.
God, I think you all agree with me kuti whenever there is yatinoti kwaputika goridhe, kwaputika goridhe, panotanga kutoita makakatwana. Mapepa anouya nevanhu 1 2 3 mwana mapepa ari valid, mwana mapepa ari valid, but where are these papers coming from? These papers are coming from the Ministry of Mines. So ndo issue yatoda kuti tigadzirise yekuti we have got corrupt officials in the mine, and not only at provincial level, at head office level, from the PEMSEC, from the directors. We need to agree. We need to face the truth. Who is generating these documents?
Izvi zvatsigirwa nemumwe mutauri muzvari Chedza Chipangura, avanoti pamusoro pehori mitemo haisi kutevedzerwa mubazi iri, izvo zviri kudzinga vanoda kusima mari dzavo munyika.
Kune nhubu dzirimo munharaunda dzinoda kudya padzisingafaniri kudya, vasinga respect the rule of law in this country.
Nyanzvi munyaya dzezvicherwa vachishanda vakazvimiririra vaGeorge Mugani vanoti pamutemo rezinesi rinofanirwa kuwanikwa mukati memwedzi mitatu, asi nekuda kwemakakatanwa kuti mugodhi ndewani, zviri kunonotsa kupiwa kwemarezinesi.
Pamutemo inofanira kuti within 3 months registration process inenge yapera, certificate rapo, but nekumadisputes anga achitika akawanda, system yacho yeverification yaane zvakawanda zvinoda kuitwa, a lot more than what can fit. Though it can be done in 3 months, but my errors anga ari kumashure, backlog aziri kumashure due to maybe poor staffing, those backlogs need to be covered. Ndo zvaakunetsa zvakanyanya.
Panyaya yekusavharwa kwemakomba munzvimbo dzinenge dzakambocherwa zvicherwa, mumiriri weEnvironmental Management Agency kana kuti EMA vamunyaradzi Nariswa vati vanochera zvicherwa havasi kutevedzera zvavanenge vati vachaita mugwaro ravo reEnvironmental Impact Assessment kana kuti EIA.
Gwaro webhuku iri nderekuti tirikuti mining chimwe chechunhu chezviitwa chakaonekwa kuti chakasaitwa negwara rakanaka chinokuvadza kuparara kwenharaunda. Saka muEnvironmental Impact Assessment report iya iye unonge uchitaura semaina kuti ini pandichachera makomba angu ndichange ndichivhara. Maminers edu zvinovaremera kuti vaite zvinodiwa nemutemo kuita bhuku rei rinonzi Environmental Impact Assessment. Vamwewo zvakare nyange taita bhuku riya, wakaenda kumamaini mazhinji tinoita challenge yekuti rinoruwana riripo asi nenge riri mushelf, chingonzi EMA yangu iyi, but vasingazive kuti chunhu chavanofanira kufamba nacho pavanenge vachiita basa ravo.
Vanhariswa vati bazi ravo riri kuita dzidziso kuvacheri vezvicherwa uye nekusunga avo vanotyora mutemo wekuchengetedza nharaunda.
Zvatakaita seEnvironmental Management Agency mukushanda nemaminers kuti dambudziko ratanaro nhasi panyaya dzemadisused mines risavepo, takatanga neengagement zvokudzidzana kugara pasi nemaminers kuti zvii zvinodiwa, chivatsanangurira kuti process yeEnvironmental Impact Assessment inofamba sei, mari dzinoda kubhadharwa kana vava kushanda zvii zvatinotarisira. Ndo chimwe chikamu. Chimwe chikamu chanditi che law enforcement kuti vanzwisise kuti zvavanoita kana vachityora mhosva zvinosungisa.
Vanhu vapinda musangano wanhasi vanosvika 40 vawirana kuti hurumende inofanirwa kuumba homwe yekuti kana makambani anochera zvicherwa asiya makomba, bazi reEMA rigokwanisa kuavhara kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu hwavo kana hwezvipfuwo. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 shortwave. Uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 p.m. nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Makaterera ku Studio 7 animi muchirongwa ndini Raychoto ndiri mu Washington DC. Sachigaro MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa mudunhu re North America vatawanda dzokora. Vanoti urongwa hwahwo kuratidzira mu New York mangwana kumusangano we United Nations General Assembly huri kufamba zvakanaka chose. Vadzokora vanoti muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo achange ari mu New York nevamwe vanyarikani vachiratidzira kusafara kwavo nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaEmerson Mnangagwa pachavo vari kutarisirwa kunge vari kumusangano weUnited Nations General Assembly svondo rinouya. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navadzokora kuti tinzwe zvichange zvichiitika muNew York mangwana.
Kuratidzira muNew York pa United Nations headquarters kuratidzira tichitarisa zviri kuitika kumusha kumbunyikidzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe nehurumende yavaMnangagwa kusungwa zvisiri pamutemo kuri kuitwa vana veZimbabwe kusungwa zvisiri pamutemo kuri kuita vatungamiriri vemacivic society organizations nevatungamiriri vebato rinopikisa guru are MDC vatungamiriri vanongosungwa vanongouya vachitorwa mudzimba dzavo vosungwa pasina zvavanenge vatadza. Vamwewo ndovari kuabductwa sezvakaitwa Dr. vakangotorwa vakangoabductwa hapana mhosva yavakaudzwa. Havasiriwo vega, vazhinji vanhu vari kungotorwa mudzimba dzavo vachinorohwa vachinoita sei. Saka ndozvatiri kuratidzira izvozvo kuti tizivise pasi rose kuti ndozviri kuitika muZimbabwe. Hutongi hutsva huri kutaurwa navaMnangagwa vanenge vachiudza vanhu tiri kuona kuti matongero avava vari kuita akangofanana naamugabe. Tiri kutogona kutoti zvakatonyanyisa pane zvaiitwa navamugabe.
Muri kutarisira vanhu vari kubva kunzvimbo dzipi nedzipi?
Tiri kutarisira vanhu vanobva kuCanada, totarisira vemuno muAmerica vakawanda wanda vose vasumuke vana veZimbabwe. Tikutarisirawo zvakare vamwe vari kubva kuUnited Kingdom, chairman weUnited Kingdom province vachamburuka vakatosvika muno nezuro kuuya kuzobatsira kuti tiratidzire pamwe chete.
Pane vamwe vanyarikani here? Tambonzwa kuti muimbi Thomas Mapfumo anenge ainemi. Kune vamwe here vanyarikani vachange vari pachiitiko ichi?
Kutarisira vatoto vaThomas Mapfumo kuti vanenge varipo na Deputy Secretary, Organizing Secretary vedu vabhondo Honorable Hepmo Chidziva vanenge varipo zvakare ipapo.
Munoona kuratidzira uku kuchibatsira here?
Ini ndinoti hongu kunobatsira ende zvinoenderana neurongwa hwedu vatume vatinawo mubato redu reMDC hwekuratidzira hwekuratidza nyika dzose dzepasi rose kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe ende kutiwo vanhu venyika idzodzo vaone kuti zvinhu zviri kutaurwa navaMnangagwa inhema. Hakuna imwe nzira yatinokwanisa kuratidza kuti tiratidze vanhu veUnited Nations kana kuti vedzimwe nyika kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mune udzvanyiriri munyika medu. Hapana imwe nzira yatinokwanisa kuita inopfuura kuenda tichinoratidzira.
Avo vanga vari sachigaro veMDC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York kuno kuAmerica. Chikwata cheZimbabwe chema Warriors chinoimba kuti kuziva kwacho nhandare yeNational Sports Stadium pamwe nechaunga chinenge chiripo kuchavapa mukana wokuti vange vachikunda mumakwikwi eAfrican Nations Champions neLesotho neSondo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi hachisati chamborohwa munhandare iyi kwenguva refu zvekuti Joey Antipas nevatambi vake havasi kutarisira kudamburwa kwenhorondo iyi nechikwata cheLesotho icho vanogarorova. Zvikwata zviri izvi zvasangana mumitambo makumi maviri nemumwe chete, Zimbabwe ichikunda mumitambo gumi nemitanhatu, Lesotho yacho ichikundawo mumutambo mumwe chete, mimwe mitambo mina vachiita mangange. Asi Antipas haasi kutarisira Lesotho pasi, achitiye hakusisina zvikwata zvidiki munhabvu pasi rese.
Football is no minnows anymore in football. So I don't know why the press keep talking about minnows. But if you saw, this team has improved dramatically. And like all minnows, supposed to be minnows, are improving game by game.
Asi Antipas anoti ari kutarisira kuti kuziva kwavo nhandare yeNational Sports Stadium pamwe nechaunga chavari kutarisira kuchavapa kukunda mumutambo uyu. Zimbabwe ine mukana wakasimba mumutambo uyu sezvo iri pamusha uyezve munhandare yavasingawanzokundwa umo nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association muzvare Shota Mukute vanoti makarwe ekuLesotho aya haasi kupona.
National Sports Stadium haimiriba haimbobvira yakamira muground umo munonzi Komba. National Sports Stadium haina kana one gobhora ba sinochekwa.
Asi maOrias anofarira kuwedzera mwando pane matambiro avakaita mumutambo wavo we-2022 World Cup neSomalia uyo vakatatarika zvinotyisa ndokuzokwanisa kuenderera mberi nechibodzwa chakakandwa naKama Billiard mutambo wave kunopera. Asi Billiard haamo mumutambo uyu sezvo makundano echan achambwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete. Kunyange zvakadaro nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaMishek Musambasi vanoti havasi kuona maOrias achirohwa mumutambo uyu.
Tikuona takahwina bhozi hapana pekuti Lesotho ingarohwe Zimbabwe. Bhozi Lesotho haina background yekuhwina, but isusu mutambo wedu tine background yekuti Zimbabwe yakamboenda kuchangi yakamboenda kupi, but tikuona takahwina and we move on.
Antipas ashevedza vatambi vari kurura muzvikwata zvemukaso Laga Premier Soccer League kusanganisira iye nekati weZPC Kariba, Prince Dube weHighlanders, Evans Katema weDynamos, Nevert Gere weFC Platinum, Ian Nyoni weChapungu pamwe naWellington Taderera weBlack Rhinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nasi ni mchirongwa che Live Talk na 8 PM. Tiri kutarisa zvakaitika kuna Dr. Peter Magombe hii. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana ukutitumira mashoko ku Studio 7, shanisai WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Sezongo edu ya pera rigaiti mbotarisa misore na uzedu za nasi. Sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti riri kufara nekuwanikwa kwa Dr. Peter Magombei vari mupenyu. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyat vanoti vamagombei vari kurapwa muHarare uye havasi muusungwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzeNdebele.
kwakuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Yena kathesi uhlanganele emuli yakhe, uhlanganele amagqwetha akhe, uyaphila sesibhedlela. Amadokotela bayamkhangela njalo bazazitshela ukuthi uyaphuma nini esibhedlela. Angaphuma amapholisa bazakhuluma naye ukuthi kulungile ukuthi uhambe njani.
Amapholisa agcizelela umbiko wokutholakala kukadokotela Peter Magombeyi, kodwa esithi kakhulumi laye njengoba esahlolwa ngodokotela. Amalunga enhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association amukela ngenjabulo ukutholakala kuka Magombeyi.
iTK Brothers ilo kusho ukuthi Cholo Chokhaya Brothers, Big Five and TK Brothers. Choto Big Five nje nickname yami, yilo igama engalithanda ukusebenzisa emculweni, njengalokhu kuligama elasuka kwi-nickname ngisakhula.
Ukuhlelo Woza Friday namuhla silo Big Five ehamba leqembu lakhe le-TK Brothers. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazo. Udokotela Peter Magombeyi onyamalele ngomgqibelo watholakala izolo eNyabhira usemiswe esibhedlela usesiwe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare lapho ayilatshwa khona. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ugcizelele umbiko wokuthi usetholakele kodwa abakakhulumi laye njengoba esahlolwa ngodokotela. Ukuze sizwe ukuthi amapholisa onaluphatha njani lolu daba, uPrasetis Jeremiah weStudio 7 uxoxe ecingweni laye umnumzana Nyathi eseHarare.
Kuluma kunje usesibhedlela lapha eHarare. Namhla ekuseni uhlangane lamadokotela labana esithi thina ngama-personal doctors, njalo uhlangane lamadokotela labana esithi bona i-government medical team. So amadoktor lawa bazasinika i-report. Yena kathesi uhlanganele emuli yakhe, uhlanganele amagqwetha akhe, uyaphila sesibhedlela. Amadokotela bayamkhangela njalo bazazitshela ukuthi uyaphuma nini esibhedlela. Angaphuma amapholisa bazakhuluma naye ukuthi kulungile ukuthi uhambe njani, ukuthi asuke eBudiriro esiye edrobheni njalo kuze kube izolo mhlaka 19 September lapho atholakale eseNyabhira.
Selike lakhuluma lamagqwetha akhe na?
Thina njengeZimbabwe Republic Police kathesi sisakhangela iminiko eminingi. Cela uZulu, cela njalo izithatheli zendaba ukuthi basinike isikhathi ukuthi sikhulume naye, sikhulume lama-witnesses. Kungaba le anything sizalitshela. Njalo ngamanga ukuthi uMagombeyi ubotshwe lamapholisa, ngamanga njalo ukuthi thina sibe lokhu xabana lama-lawyers. Into esimangalisayo kulama-lawyers amaningi abafike besithi bona they are representing uMagombeyi, but yena uMagombeyi uthena ule-lawyer one. So sicela kakhulu ukuthi bona ama-lawyer bakhulumelane kube le one team. I-team leyi izabe isebenza lama-police, hatshi ukuthi ama-lawyer lokho esanda abanye bangikhona bekhuluma izinto ezingalunganga.
Usukela lapho-ke lizathatha manyathelo bani-ke?
Okuningi esizakwenza njengeZimbabwe Republic Police sizalitshela. Kade sicela uZulu, sicela izithatheli zendaba ukuthi basinike isikhathi ukuthi siyenze ama-investigations. Kungaba le anything vele sizalitshela.
Lo leso-ke bekuyisikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ekhuluma ecingweni eseHarare. Lo Praxitis Jeremiah. Kusenjalo, iningi lethula imizwa etshiyeneyo ngemva kokutholakala kukadokotela Magombeyi, njalo isimo ezibhedlela zakoBulawayo silokhu singacaci ngoba odokotela lokhu bengakabuyeli emsebenzini lanxa isetholakele. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo ezibhedlela lokho esibucayi loba udokotela obebikwa ethunjiwe esebonakele. Odokotela labongi lokho bengakabuyeli emsebenzini bethi abakakhulumi laye ukuthi bezwe ukuthi uphilile. Unkosikazi Siphiwe Msipha uthi okakhathesi abakasebenzi okugcweleyo ngoba bengakezwa isimo sikaMagombeni.
Ukutholakala kukadokotela kube kuhle kakhulu ngoba lathi omongikazi besingakwazi ukuthi udokotela unjani. Thina okakhathesi asikasebenzi okugcweleyo sithatha ama-emergency. Laba abagula behamba sibabisela ngkhaya. Sifisa ukuthi uhulumende wethu angasingezelela ngeholo ngoba izinto zikhuphukile.
Unkosikazi Sehli Dube isakhamuzi sakoBulawayo uthi kuyajabulisa ukuthi uDr. Magombeyi usetholakele.
Sizokujabula kakhulu ngokubonakala kukaPeter Mgombeyi ngoba lokhu besokuphazamisa into eziningi ikakhulu empilakahleni zethu thina abantu nje ukuthi bese singasela abantu abaselaphayo udokotela labo ngakho lokhu kube kuhlungu kakhulu ebantwini kade besesibhedlela. Esikwesabelayo khathesi ukuthi abantu esibathemba ukuthi ngabe yibo abasivikelayo abantu be-state yibo asebengani bacatshanya ukuthi ngabe yibade bethethe uPeter. Ngakho lokhu kusenza kube buhlungu kakhulu ngoba sisakwazi ukuthi onguye ongasivikela ngubani ngoba bona labo bengasathembakalanga elizweni.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsa Chili uthi umlalele ekhuluma emsakazweni weStudio 7 izolo ntambama ubezwakala ephilile.
Sijabulile ukuthi udokotela ogcine etholakele. Mina izolo ngimelelile kuradio ekhuluma ngodaba lwakhe ubezwakala engumuntu alright. Siyathemba ukuthi njengoba setholakele odokotela sebengabuyela emsebenzini.
Unkosikazi Nobuhle Sithole oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi kulokunye okungazwisisekiyo ngokunyamalala kukaMagombeyi.
I think into lay in two ways. I think like ama doctors ivale isandla ekucatsheni kwakhe kuze kuthi i-government i-age or i-government ilayo i-involve ku-Twitter sikon-minister of information etwitile esithi uDr. Peter Mgombeyi uzabonakala like you will find his way home ngabasobha. I'm just glad ukuthi ubonakele.
Odokotela lokhe bengakatsho ukuthi babuyela nini emsebenzini lokhu kwenza isimo siqhubeke sibucaye ezibhedlela zikahulumende. Umbiko owethulwe ngabenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Health Doctors Association uthi odokotela bazaqhubeka bekhalala umsebenzi izikhalazo zabo zize zilungisiswe. Odokotela esibhedlela sempilo bale ukuthathwa amazwi kodwa bagcizelele ukuthi ukukhalala umsebenzi kuyaqhubeka. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Selokho sekudaba lunye, amalunga enhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association yeba abethe gwaqa namhla isibhedlela sempilo koBulawayo kanye leParirenyathwa eHarare ethokoza endawonye ngokutholakala kukadokotela Magombeyi Izolo. Embikweni ewethule namhla, inhlanganiso le ithi bonga bonke odokotela elizweni kanye laphandle kwalo ngokubasekela ngesikhathi udokotela Magombeyi engabonakali. Ichayele ihlombe njalo abasebenza kungatsha ezehlukeneyo kwezempilakahle, amagqetha kanye labezokholo abaxhasane labo. Inhlanganiso le iqhubekele phambili yathi izaqhubeka ngokutshengisela kwayo ilwela iholo elithe xaxa. Ngakho kufanele amalunga ayo azihlalele ezindlini uhulumende esaxazulula udaba lweholo labo bona abafuna lifike kusilinganiso se-interbank rate. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights amele uDokotela Magombeyi athe azakhuluma lalo umsakazi ngemva kokudingisisa kwamapholisa ngalolu daba. I-Studio 7 ixoxe loDokotela Magombeyi Izolo esanda ukubonakala esithi usenyapira.
Dr. Peter Magombeyi owathi sengiyaphira ngelele ukuthi abangani bami labapholisa bebuzondihlaphela ngihambe endlini.
Usichasisele ukuthi lo cingo lwakho lukamakhalekhukhwini njalo ubatshayele ucingo wathi bebuye bezokuthatha, uluthole ngaphi lelo cingo njalo ufike njani lapho okhona?
Yena le iphatha ithink ngikalike lingiyi-time zaphuthi ngikhumbule ukuthi
kulungile. Uthe njalo kuyini okukhumbulayo okokucina ungakakhohlwa okuningi. Uthe wena ube kwenye indawo esa basement, ungachasisela khonapho ukuthi kwakusenzakalani?
Akuna izinto eziningi engizikhumbulayo. Ngikhumbula ngithiyasa ngama-gex lokhana wenzakala emamovini ukuthi uyafayinyawo emanzini ufaka ama-gex.
Ye, kodwa uyakhumbula ukuthi wafika njani kuye naleyo basement?
Angazi.
Lo ngudokotela Peter Magombeyi ubexoxa ecingweni ke le-Studio 7 izolo. Ukucubungula lolu daba ke sixoxe lo mnumzana Maxim Gandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo wayekubutho lesizwe leZimbabwe National Army kanye leleZipra.
Uhulumende ye nxa kuthiwa khona nguye bekwenzile, kambe wasesenza njani? Kade kulecebo bani? Imibuzo eminingi ngale ndaba leyi isisihlupha. Sicela ukuthi sitshelwe iqiniso nguye yena omele sikhulule ukuze sibone ukuthi kanti izigangi lezi kuyini okwenzakeleyo. Kube sokusiba nama-benefits of doubt ukuthi khona abantu ukudemonstrate-a kwabo amadokotela kumbe yikho okuningi okwenze waze warelizwa lomuntu ku-captivity yakhe kade ekhepthiwe khona, kumbe isizwe sonke njengoba sizokhala lamanye amazwe yikho kubangele lokho yini, egciniwe yini, uthayiwe yini lomuntu lowo? Sisadinga iqiniso nathi ukuthi sibe kwazi ukuthi beku-torturing ebehlezi endlini esidla ukudla okukakani, kuphekwe njani.
Nxa kuyukuthi ngempela wayethunjiwe kumbe wahlukuluzwa, ubona ingani engabe khona amanxeba acatshileyo bayenelisa ukukwenza lokho?
Ye, lokhana benelisa okokuthi lathi singangenela thina esaretayayo, singangenela ngoba besingekho ku-army kuphela but kwi-intelligence ye-army besikhona, ngoba vele iZipra ivele ikutrainile lokho. Kodwa simele sidinga indimbinya, kube nabodokotela bamanye amazwe abangakhangela ubaba lokuthi khona esitshela iqiniso, esikhulule, singaze sabe lokhu sikhombelana ngeminwe sithi ngabantu bakahulumende. Hayi, kule third hand kulo muntu obhadala abantu imali wabagcina kuma-safe house, lona kuthiwa kulama-safe house baze bamkhulula lowo muntu ngoba u-itizama wahamba ngendlela enje. Kodwa abantu bazange bephume bayademonstrate-a ngendlela enziwe ngamadokotela lawo. Khathesi abantu bafile ezibhedlela lapho bengakhangelwa ngodokotela beku-strike, amanesi angeke benike umuntu umbheda ukuthi khona ngahlala insuku ezithile eselatshwa. Nxa kuyizigange ezikahulumende aze phume egcekeni kuthiwa ukuthi ngosibani. Nxa kuyukuthi izigangi nje kuphela ezikwenzilezi senzela ukungcolisa uhulumende kumbe ukungcolisa isizwe, akuphume sobala lokasikhokhelele ebezilwe ngaphi? Yikho sifuna ukuthi sibe kwazi.
Lo ngumnumzana Maxim Gandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo owayekubutho lesizwe leZimbabwe National Army kanye leleZipra, sixoxelaye ekobulawayo. Kunjalo nje abanye bathi udokotela Peter Magombeyi kukhanya engani uhlatshwe amajekiseni alakho ukuthi engenelisi ukucabanga kuhle ngokumehlelayo. Odokotela abakhulumele Studio 7 abangafisanga ukuthi bavezwe amagama bathi ulakho ukulahlekelwa imicabango nxa ehlatshwe amajekiseni alomuthi ophazamisa ingqondo. Baphinde bathi kukhanya ilamatshisa emzimbeni aveza ukuthi watshiswa ngomlilo kagetsi. Kasenelisanga ukukhuluma laye kanye labodokotela abamhlolileyo ngalolu daba. Abantu abaningi bakhuluma ngalolu daba elizweni. Ake sizwe abanye abaxoxe loGibbs Dube weStudio 7 namuhla, abagoqela umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU PF onguye osungula lingxoxo.
Lokhu kuyacaca njalo kuyakhanya emthembu bana kulento engahambi kuhle kahle. Kuyaba njani wena ulona ubuthunjiwe uhlala amalanga angu-5 elesi-5 ilanga nxa uthi uphuma ifoni yakho ilomlilo, uyakwanisa ukufona umathumba lowo kakuthathelanga ifoni yangkona lokulayo on yourself. Hhayi, asikhumele iqiniso madoda nami noma sutana awufundanga noma sokuthwani yikho kwakuthiwa ngabanye ona you don't need to be a rocket scientist uthi wazona umuntu angakuthumba into yokuqala vele uhlakukhiphe i-means of communication. Asifeni ngabantu abadala ngento nezibakithi singafuna ukucatha ngomunwe yazi umunwe mncane kakhulu awusufihle ubuso bonke lobo obukhulu umngaka. So umathumba lowo ukuthi hhayi ngumathumba o-right kakhulu ozowathatha le phone yakhe wathi ngusha nje le phone yakho manxa sengokela ngizakubizela
Government yephethe umthetho wonke elizweni. So mangabe kusenzeka into enje sekuleminyaka isenzeka bona bethule bethi kabakwazi bathi kwenziwe njani. Igovernment ayikhuluma iqiniso, iqiniso balazi ukuthi yibo abathumba abantu ngenxa ukuthi abafuni bakhulume iqiniso.
Le ingxoxo yenziwe ngoGibbs Dubela, abalaleli beStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Yasixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Live talk namhla sikhangela ukutholakala kuka Dr. Peter Magombeyi enyadira izolo. Yena obikwa wathunjwa ngomgqibelo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukulobelwana kwesivumelwano phakathi kwemigambo yemali kwelebuswana leZimbabwe e-stock exchange kunconywe ngenye njengenyathela elinganceda amakhampani labantu makhaza ukuthi bazithuthukise. Intatheli zindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCameroon khonale eBotswana.
Abemigambo yemali eye-stock exchange kwele Botswana laseZimbabwe balobelane isivumelwano sokuthuthukisa ubudlelwano phakathi kwamazwe womabili emsebenzini lo eHarare. Isivumelwano lesi sikhandelwe ukuphathisa izizalwane zamazwe omabili kakhulu ezeZimbabwe ukuthi zenelise ukukhukhumeza isikhwama sazo ngokuthenga ama-shares emgambo we-Botswana Stock Exchange. Ele Botswana ngumumo omnotho ozinzileyo lulamathuba angcono uma umuntu ethenga ama-shares kumakampani angaphansi koluhlu lwe-Botswana Stock Exchange. Umnumzana Edmond Dube isizalwane Zimbabwe ehlale eGaborone uthi kumqoka ukuthi abeZimbabwe bathole amathuba okuthenga ama-shares emgambo ofana lowe Botswana Stock Exchange.
Into enhle ukuthi ama-stock exchange aweZimbabwe kanye leBotswana alobelane isivumelwano, lokho kuzanika ikakhulu abeZimbabwe abenelisayo ithuba lokuthenga ama-shares kumakhampani eBotswana lapho umnotho ongathi usahlele njalo kulamathuba okusecure ama-investments abo.
Ele Zimbabwe liphakathi kwesikhathi esinzima kwezomnotho kulokuqonga kwentengo yempahla kanye lokwehla kwesisindo semali yelizwe uma uqhathaniswa nemali yakwamanye amazwe. Lokhu kwenza ukuthenga ama-shares emkambo weZimbabwe Stock Exchange kungakhanye kangako. Ngakho ngokulobelana isivumelwano lesi ele Zimbabwe leBotswana alethemba lokuthi isimo singaba ngcono. Omunye weZimbabwe ohlala kwele Botswana umzana Andreas Sibanda uthi linyathela elile ngqubela phambili.
Ukusebenzisana kweBotswana Stock Exchange leZimbabwe Stock Exchange into ezaletha intuthuko ikakhulu ebantwini beZimbabwe ngoba sebelenye indlela abanga-investa ngayo ngaphandle kokukhangela kuphela ukuthi imali zabo bangazi-investa kuZimbabwe Stock Exchange.
USibanda laye uthi ungamanga kuhle kwesimo somnotho weZimbabwe kubhala kwabafuna ukuthenga ama-shares ithuba lokuthi befake imali kubhizimusi abangalithemba.
kathesi benelisa ukuthi bengathenga ama counters kumbe ama stock kumbe ama shares ngapha kuBotswana Stock Exchange. Singakhayela kathesi umkhonomo wekhaya awumanga kuhle, kodwa umkhonomo walapha wona ume kuhle. So kuyinto engabanceda ukuthi bazithuthukise.
Isivumelwano sobudlelwano silotshwe eHarare ngoMvulo phakathi kwabosebalukhulu bemkambo yeStock Exchange yamazwe amabili, uMnumzana Thapelo Tsewule wakwele Botswana lomunye wakhe uMnumzana Justin Mkoni weZimbabwe. Ngaphandle kwabantu makhaza abangathenga amashares, amankampani kanye labanye abangaphansi koluhlu lokutshala imali balakho ukuthenga kanye lokuthengisa phakathi kwemikambo yomibili. NginguMartin Ngwenya weNdaba zeStudio 7 eSabron kwele Botswana.
Lilokhu likhokhela ngemiklomelo emine iqembu lomdlalo wenguqu eleTalent Vision ngemva kwemidlalo edlalwe namhla esigabeni seSouthern Region Division 1 Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba lezinye.
Iqembu leTalent Vision selile miklomelo ngamashumi amane lathoba mune munye ngemva kokubhaxabula elemotomoto nge-13 kanya. Ekhuluma nentatheli ngemva komdlalo umqeqeshi weqembu leTalent Vision uMkhuphali Masuku veze ukuthokoza kakhulu ngendlela iqembu lakhe linqobe ngayo.
Ngiyajabula ukuthi abafana bami lamhla benza imhlolo badobhile basibile ama goals ambalwa.
Angasincedisa angekele ukusincedisa, kodwa esikukhangeleleyo thina ukuthi wonke imidlalo yethu esidlalayo sithole i3 points.
Iqembu leBulawayo City elihlezi endaweni yesibili lile miklomelo ngamashumi amabili lanhlanu njalo linqobe leNdlovu yanyathela nge-5 kanye emdlalweni odlalwe ngehola lethumi lambili emini. Umqeqeshi weqembu leBulawayo City uTry Ncube utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba uyathokoza ngoba iqembu lakhe selinqoba njalo.
Ngumdlalo esidlale kakuhle kakhulu, sikhangelela ukuthi njengoba iviki ephelileyo silahle amaphuzu amabili. So lamhlanje ufanele ukuthi siwathathe emathathu njalo ngibona sidlale kakuhle kakhulu.
Kolunye udaba olufanayo ifinali yomncintiswano wokuqala weZifa Bulawayo Province Cup izadlalwa ngesonto enkundleni eluveve. Lo mncintiswano ungena ngamaqembu adlala kusigaba seDivision 2 kanye la kuDivision 3 njalo angene kufinali ngabalisa eleBI and Friends Academy kanye leBulawayo City Under 20. Womabili la maqembu adlala kusigaba sika Division 3. Kumidlalo yeKhasilaga Premier Soccer League kusasa ngomgqibelo iqembu leFC Platinum lizemukela eleMushawana Stars ngasemandaba, ukuthi ngensonto iqembu leTriangle lizadibana leliyada ngaseKipo. Esikolweni iHarare iqembu lesizwe lizadibana leliyeSotho yokuhlanzela kuqala ilomncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano weChan ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Lo mdlalo uzadlalelwa enkundleni yeNational Sports Stadium ngensonto. Sikhangele umdlalo weRugby. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni weRugby edlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu liselizweni laseKenya ukuyadlala umdlalo walo wokugcina kumncintiswano weVictoria Cup. Iqembu leZimbabwe lingena kulo mdlalo livele selinqobile kulo mncintiswano ngemva kokunqoba kwemidlalo emihlanu eliyidlale phambilini. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuhlelo Woza Friday namhla selo Big 5 ehamba leqembu lakhe leTK Brothers bona abahlabela bese South Africa. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Big 5 insizwa edabuka eCholocho njalo igama lakhe lokuzalwa ngumzanywa Sibanda. Leli lidlalate lakhe lesikhombisa njalo lilesihloko esithi uhlanya olugqokayo.
Siyabingelela uThokozi ngezibongo zakho zonke. Siyabingelela uThokozi ngezibongo zakho zonke.
Nang Mugomo uBig Five.
iTK Brothers ilo kuchukuti Cholo Chokaya Brothers Big Five and TK Brothers Choto Big Five nje nickname yam ilo kigama engalithanda ukusebenzisa emculweni njengalokhu kuligama elasuka kwi nickname ngisakhula.
Ah, kusilondele imbali yakho emculweni.
Kundima emculo ngiqale ngonyaka ka 2000. Siyeza saqala ukurekhoda ngo 2005. Chothi khona manje silamadlalade angu 7. Ye kule dlalade elokuqala elithi kule lizwe elesibili umuzika wakho kanye elesithathu elithi ake livule ingqondo elesine lithi ibhethu ngaphansi kwesambatho elesihlanu bese lisithi ke lona umhlaba lokufa elesithupha insimu engelathango elesikhombisa yilo leli ke lalonyaka owedlule.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyagalombili ezigoqela ethi inhlupho zomuzi, isikhwele kanye lethi intombi zakosipanda, le ngethi amadokethi.
Ngiyabuza ngabe sophelela phi ngale mpilo esiyiphileyo, ngoba sizivikele umthetho siphinde siwophule ngezethu zandla.
Abangathanda ukuxhumana lawe Big Five kumbe ukuthenga umculo wenu balithola njani?
Siyatholakala ke kulezi number 0733446675 kusho ukuthi number ke yase South Africa ongayiqala nje ngo +27 7334466675 ke siyatholakala ke kakhulu la ku Facebook sile page ku Facebook at Big Five and TK Brothers ibhala nje kanjalo then iyavela ke laphana uzayibona kungoma zethu zonke abafisa ukuzithola abazifunayo bengakwazi ukusixhuma kulezo number la ku Facebook.
Uphuma ke enkundleni u Big Five le TK Brothers ngale ethi kuzani lingani.
Big Five ehamba leqembu lakhe le TK Brothers bona abahlabela bese South Africa abebexoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7. Ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela amapolisa agcizelela ukuthi ngempela watholakala uDokotela Peter Magombeyi kodwa athi akakhulumi laye njengoba esahlolwa ngodokotela. Esilugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.